Nengwe paramende batore MDCT inotungamiri wana Nelson Chamisa Vagis Chimanikiri imwe nengo dzebato iri dzanga dziri munhandare nhasi. Vachimanikiri vati vafunga kuzopemberera zuva ranhasi vari muchinhoi nekuti vakambogara nekushanda muchinhoi kwenguva yakareba hondo yerusununguko isati yapera. Vachimanikiri vati vafadzwa neurongwa hwanhasi sezvo huine mafungiro matsva ekutora zuva ranhasi seremunhu wese. Murongi wezuva ranhasi amai Cecilia Chitiyo vati vakaronga zuva ranhasi vasingatarise zvemapato ezvematongerwo enyika. Amai Chitiyo vati vacharamba vachiita kuti mhemberero idzi dzipindwe nemunhu wose. Zvichakadaro, nhengo dzebato reZANU-PF hadzina kufara nekurongwa kwanhasi vachiti nhengo dzavo dzinosanganisira sachigaro wavo vadziyambe ziyambe dzarambidzwa kugara patafura yepamusoro sezvo yanga iri yemauto. Nhengo idzi dzabva dzaramba mabiko aitirwa pachinhu University of Technology apo vabuda munhandare mushure nekutaura kwegurukota rezvematunhu vaodhesita Shamhu. Vachimanikiri avo vanga vakagara pedyo navaziyambe vati vaziyambe segurukota guru rehurumende vangadai vagara patafura yepamusoro.
Magaru anga akataa ziyambe ziyambe apa handingakomedzo handizivi kuti tichaaizinao atitaisaisira kuti aipa nhamba yamaruko haitako saminista uyezvesechairachamen wetika musangano wamuno
asi vaziyambe vati havana basa nepavagadzwa vachiti zvakanaka kugara muvanhu umo vanonzwa zvakawanda. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Arthur Chigoriwa.